Musi wemvuro ne musi wechipiri kuenda kuvasa range riri dambudziko hombe. Vakawanda vakanonoka kusvika kumavasa. Tingati kubva kumba kusvika kuvasa kwaitotora kuti maawa matatu mana kuti munhu apinde aisvike kuvasa. Distance shoma chaiyo distance ye 17-20 kilometers. Saka Monday nechipiri haarangiriri dambudziko rekuenda kuvasa.
Chii chaizvo chaidiwa nemapurisa kubva kuvashandi kuti vakwanise kuenda kumabasa?
Zvaidiwa nemapurisa zvange zvisinganzwisisiki nenyaya yekuti kwange kusina mutemo wange uripo. Asi kwange pange pane tingati pachirungu bottleneck pama roadblocks acho yokuti papeak hour ndipo mapurisa vaiti vanoti motokari zvinoshandisa lane imwe chete. And then ndizvo zvaikonzeresa kuti vanhu vanoneke kana kuti kuve nelog jam kana kuti congestion kana kuti traffic jam.
Mungati ndeipi migwagwa yainge yakanyanya kutarisana nematambudziko aya?
Migwagwa yese zvayo inopinda muHarare. Ndiro dambudziko range riripo musi wembu Monday nemusi wechipiri.
Ko nezuro nechitatu zvanga zvakamirawo sei?
Vanhu vakwanisa kuenda kumavasa zvakanaka makuseni. Asi manheru yagara ine problem kubva nguva yapfuura. Kubva vanhu pavanopedza vasa na 3:30 ndiko kunovhara mabusinesses. Kuti vakwanise kutakurwa nemabhazi by 6 o'clock kunotanga curfew kana ku 6:30.
Zvanga zvichikonzerwa nei?
Taona dambudziko rokuti mabhazi anga asipo. Vanhu vakawanda vaizotadza kusvika kudzimba nenguva iri pamutemo. Saka taona vanhu vakawanda vaizosungwa nekuti vawanika vachifamba nenguva yecurfew. Nenyaya yekuti kuvhana 3:30 vachipedza mavasa. Kuti vakwanise kuwana motokari dzinovaendesa kudzimba, pange vasingakwanisi kuzviona motokari idzodzo kusvika nguva yecurfew yasvika. Ndiyo problem yange iripo.
Dambudziko rekushaya zvekufambisa rava nenguva yakareba sei vamoyo?
Transporti tine makore mairi kubva kwakatanga nyaya yelockdown yekutanga. Transporti yakagara iri problem kumaguta akawanda. Muno muHarare haidambudziko hombe kuti vanhu vakwanise kudzokera kudzimba nenguva yakanaka.